aye wamiran bupati mojo ane ukrainzi warguti nyanyi ramano majezar kwenda nekwaza na extension majezar kwenda kahoku especially ukrainzi arwenda 10 hours 12 hours basi inini kuzvimba dzenyu kune majezi it's not fair man apa majezi acho arikuya akakwira ndikaya ikoko I see sure ndikaenda ikoko kuti ndikwana ndikaenda ikoko no cross bedro muswa ndinoenda ikoko it's not fair unoza majira kwa rapo $100 mbabwe tisu ndaida tichizi tunoti ati bheke kaisumba kwedu hakuna one way zeta wedu we muri kuti nyanyira nice.